In indaka kabuza ndakati malume kwanti mhlanga kuma 1990s I went to Bulawayo ndichida kuno try out kuti ndijoine amakosi. So musi wandakaenda kuamakosi yesao I think waita kuzoita audition Muscat and intensity evo yeperformance yavaiita nayo I think inini izantandasi level ichiva zvedance nekuimba nechi zvamwe zvakanaka zvekuti ndakafunga ndakuswanika and so I bend down. Sangana now again days of Harare. Our first real like business meeting happened very Washington tapasikataura nyaya dzakasiyana siyana vachindiia takatotranslate script into Ndebele and everything but hazvina kuzokwanisa kushanda tese on that project. But we continue to be in touch, even provide Nishina Yaveku radio. And I go on three kunoka dramatamba with Chaka Tunes. So Muna, I batira vanhu vaitoka enda down our bunza anything waiwa intro down order. Is the last time I wanna tenda kumusha kwavo chaiko kupani ndoka ndaka tanda navo ndichitaura navo. Saka Muna ivari an icon and leader that was and I loved him for that.
Kusiya kwavaita basa ravaiita panyika pano richawana here vamwe vachariendesa kumberi sana Makosi Theatre ne TV station ya Vines vanga vakutanga iko kunana lupanoko munoona zvichizoenderera mberi here.
Unaku wemunhu anoita mabasa akanaka amakosi iriko both senzvimbo institution and kune vanhu vakawanda vakadzidziswa naiye kont nevamwe vakadzidzawo kune dzimwe nzvimbo vanosapota zvaanoita. Kune vamwe vadii vakapiwa ruzivo nakonti mutsanga vakaona konti mutsanga vakavainspire vachasumudzira basa akondinuiti haipere.
Ndopedzisa hangu ndichibvunzawo kuti mashoko amungapewa mhuri yezimbabwe ekupedzisira pamusoro pekuonekana navamuhlanga ndeyekuti kudii.
Tarasikirwa negamba guru. This person was an icon, he was a leader, he helped not only his family but his country. The map kwakawanda, I truly believe he is a hero. Dai gurugunzi zvakaitika mashure umo zvokuragidza munhu through your performance you are a hero. This is another person whose work of hero and ndoda kuti kumure kwamuhlanga tine urombo marasikirwa enda munaura kuromega tese tichisemanei vanhu vekumatevelen north vanhu vemubhuwayo amakosi rambai muchienderera mberi nedai konti akakwanisa kuzorora murugare may he ever rest in peace.